Vamwe vevanhu vasinga darike zana avo vainge vauya kusarudzo yekutsvaka nhengo ichamirira bato iri pasarudzo yakanzura weward 2 iyi iyo ichaitwa mwedzi unouya vakaimba vachiti vaida kuti paitwe sarudzo mushure mekuona kuti mukana wekuitwa kwesarudzo wakanga worambwa nemunyori wesarudzo mubato iri vajacob mafume vachiti nhengo dzaikwikwidzana dzaifanirwa kungowirirana kuti angamirire bato ndeupi pane kuite sarudzo dzemapuraimari apa mafume vanoti zvavakaita ndizvo zviri mubumbiro remitemo yebato ravo zvekuti vari kukwikwidzana vanofanirwa kutanga vapiwa mukana wekuti vawirirane pachavo kuti ndiani ane mukana wekukunda kana kuti consensus
pari zvino tiri kuita consensus tichiona kuti candidate is a process and part of the election sakuno kutauya kuti tiite consensus process we will hold the primary election panguva iri kutevera vanhu ava vari eager vanhu vari kuda election vanhu vanoda pati yavo saka tichavapa sarudzo asi macandidate ari panguva yekutaurirana vaone kuti anenge achizurira mumwe ndeupi ipati yeprocess tichiteererawo community tichinzwa macommunity views nemastructure
kana vatadza kuwirirana ndopatozoita primary vanozoa vanowirirana pane 3 vakawirirana iko zvino kwakarasa
patakabvunza vamakume kuti sei nhengo dzeutungamiriri hwebato hwepamusoro kana kuti national council dzakadzika kuwadzi kuzoitisa sarudzo dzemapuraimary ipo paine utungamiri hwedunhu guru hweprovhinsi rinove danho raishoropodzwa nevakawanda vamakume vakati ivo semunyori mukuru wesarudzo mubato vanogona kuvapo uye panofanirwa kunge paine nhengo yepamusoro yenational council pasarudzo dzakaita seyane zuro
Aiwa, the director of elections, national election. My by-elections are September for 10 years. Kudhara kwacho maelections pese pese paanoitwa kuda kusaziva panenge pane national member anenge achisupervise panenge pane national member anenge achizonopa report kwake iko zvino because mabyelection munoona kumapati ese makomiza kana kuti masecretary for elections anenge aripo muchaona iri zvanopiefu vachaunzawo vavo vamutema danda muchaona kuti isusu tiri muno kwese kwese kwataenda tinenge tichingoriko tichiona kuti mabyelections ari kufamba sei
imwe nhengo yakapinda musangano wekusarudza nhengo ichakwikwidza isina kuda kudomwa nezita yakati vanhu vakanga vauya kusarudzo nekudaro pakanga pasina zvekuti vanhu vawirirane dzimwe nhengo dzakati zvakaitwa hazvisi pamutemo sezvo nhengo dzese dzaifanirwa kuvhota kwete kuti vaifanirwa kuvhota vaiita zvekukokwa imwe nhengo yebato iri iri kunyunyuta ndiva gifti konjana vakonjana vanoti ivo nevamwe vavo vasina kukokwa pamusangano wanhezuro vachasarudza imwe nhengo ichakwikwidzana nemunhu anenge asarudzwa nemdc inotungamirirwa navanelson chamisa asi akamiririra mdct inotungamirirwa namuzare chokuzani kupe vachiti kusakokwa kwavakaitwa mucherechedzo wekuti vakatorambwa mubato
hapana mishini yakaitwa vakakuya vakangotsvaka vanhu vavo vakaitwa vakati ando vakuzvisa inoakceptable
asi sachigaro wemdc yavachamisa mudunhu rematsvanaland west varalph mabvunje vanoti vakonjana havana kuvharirwa panze asi ivo ndivo vakapanduka
vakonjana havana kuvharirwa panze vakonjana vakaita maissues edisciplinary vakatongwa vakapiwa suspension yavo vachiri kuseva asi tinoshamisika zvichireva kuti vari mumdct yakupi havasi mumdc yavo
vaviri vaifanirwa kupinda musarudzo dzemapuraimary muward 2 ndiva raid machekera namuzvari debra janero sarudzo dziri kuitwa muward 2 zvichitevera kushaya mwedzi wapera kwaamai memory banda avo vaive zvakare nhengo yebato remdc yavachamisa ndakamirira studio 7 muchegutu ndini nunuraijena.